Ungu taendesa kukaro renyuto kuparliament denya yeku nika kwa mazamanishone akaitika last year. Tukuto ona zimstake ya utanga uto anawanza maexam fee kure notera. Asa pala zunumbatika za tatita ona asa kaitika kukadhirisa damutu kwa rakaitika kumashuro. Saka kukaro redu raenda atasa tita wana minduro asivata mbira rikadindwa. Jumujaita watitendese kukaro redu. Taka otere ra ministerial statement ya kaitwa na minister on malikejis. Taka ona kutaina kushika pa root cause ya problem. Saka taendesa kukwariri kuti parliament inyazo nzukisisa matambudziko ose arikuitika kupagulika kwemazama mapoint of leakages acho nezvimwe zvinokwanisa kuitwa nekuti minister akangogomira pakublema vana zvikoro nemaparents asinganyatsoende pamongo. Saka tinoda kuti dzidzo yedu igadzirisike. Saka taendesa gwariri tikutarisira kuti tichaona mhinduro.
Saka izvi zvingagadziriswe sei zvinai vamasaraure
zviviri zvatiri kumboti zviitwe izvezvi kugadzirisa dambudziko iri. Chekutanga ndechekuti parliament igare pasi zvaka kare nevanhu vezimuseki vachishandisa umboo watavapa vanyatsoita tsvakurudzo dzakakwana rekuenda pabvinde redambudziko remaexam leakages. Nekuti mubepa ratavapa iri anexa yepetisheni yedu tiri kudonongodza mapoint of leakages ese maexamination zimuseki iri iyo inopresida over pese pari kulika kashomashoma mazama ndo pari kuzolikirwa kuzvikoro. Saka tiri kuda kuti ipapa paparliament ichiita tsvakurudzo ichishandisa umboo watavapa vanyatsowana muso wakakwana. Chepiri chinoda kuitwa pachizoitwa ikomisheni inoenda kunogadzirisa mata mudzukaya kushandisa marecommendations ataisa ishandisa zviwani zvinenge zvawanikwa muparliament kwachigadziriswa kuzimuseki china yese ichibviswa matambudziko yese atadoma anosanganisira kusabhadharwa kwevanhu nenyaya yecorruption parecruitment nezvimwe zvakadaro zvinobva zvagadziriswa tove nebhodhi rakanaka. Kuramba tichilikisa mazamanishoni kunokanganisa dzidzo yedu inobva yaonekwa pasi.
Ko ivo vadzidzi matambudziko avanosangana nawo kana huori ukasagadziriswa ndeapi?
Kune dzimwe nyika vana vanenge vachida kuenda kunodzidza dzidzo yavo havachatenderwi kunzi vakaita sezimuseki ichinzi haiite mabasa. Vanhu havachatenderwi kuwana mabasa zvichinzi mapepa avo akalika nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti chero vana vacho vamire kana kuda kutowana zivo chaivo vangomirira kuzotenga mapepa. Zvinoita kuti skill set yavo pavanoenda pamabasa vanenge vari vanhu vasina chavanoziva nenyaya yekuti vanhu vakazongoita mapepa ekutengera. Profile yemwana pekupedzisira evaluation profile yake inofanira kunge yechokwadi ichienderana nezviri mumusoro make.